isusu tiri kuti tikupa hurumende nguva nguva yatinoti muchirungu reasonable time yekuti vagadzirise nhamo dzatarisana nevanhu kunyanyanya nhamo dzepfuma nhamo dzechikafu nhamo dzemafizi nenhamo dzemari dzakatarisana neruzhinji rwezimbabwe kuti hurumende inofanira kugadzirisa mukurumbidza chaiko nekuti isusu netajamuka hatisi kuzovapa mukana wekuramba vachiita zvavari kuita kana nguva yekufema kana vasina kugadzirisa zvinhu izvi mazuva anoteera mashoma nene ticharatidzira tichatanga kuratidzira zvikurusa tichibudisa vanhu vakawandisa vachipinda mumigwagwa zvatakaona kunana algeria zvatakaona kunana sudan vanhu pavanoratidzira vachishandisa nzira dzine runyararo mukati asi vachibuda muuwandu hwavo vachiratidza simba ravo semacitizens kuti kana takawanda tikaungana panzvimbo imwe chete kunyange masoja kunyange mapurisa havana simba kana mukana wekuataka vanhu vakadaro saka tinenge tichibuda takawandisa zvikurusa seruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe tichigunun'una tichitsutsumwa tichiratidzira kusafara kwedu nemamiriro aita zvepfuma munyika nezviwanikwa zvevanhu
mazuva amuri kupa kuhurumende angava mazuva mangani ekuti muzotora matanho nekuti mazuva iwayo zvinhu zvinenge zvichingoramba zvakaoma
zvinhu zvakaoma chose asi kutaura kudai so tiri mushishi kubvunzurudza muvanhu atinoti muchirungu consultation nemobilization saka ndichange ndaine position yekukupindurai mhinduro iyoyo I think in the next 2 weeks tapedza kubvunzurudza kwatiri kuita muvanhu kuti mamiriro akaita zvinhu munomaona sei ndava tajamuka inogara muvanhu iri muvanhu saka vanhu ndo vanotaura kuti aiwa mamiriro akaita zvinhu tinoona sekuti in the next 2 weeks or in the next 3 weeks ngatisatitangidzirei kuratidzira saka handikwanisi kuti ndikupei mhinduro yakazara pane ino nguva kunze kwokuudzai kuti inini garai makagadzirira hurumende ngaizive kuti vanhu vatsutsuma vanhu vagunun'una vanhu varongeka vari kurongana vanhu vachirongana murunyararo uyezve vachirongana zviri mumutemo wenyika yezimbabwe tinoti nechirungu constitution
mambotaura kwekutanga kuti hurumende iyi hamuicherechedze saka munozogopa hurumende yamusingacherechedze nguva yekuti igadzirise zvinhu sei
isusu tiri kuti hurumende iripo haisi pamutemo yakapinda nechisimba kupindwa kwayo kwazadziswa nemasoja anogara akabata pfuti saka ndiyo iripo asi kuvapo kwayo hakusi pamutemo ndava hurumende yekubva pakubviswa pakaitwa vamugabe yakaita zvese zvayakaita nechisimba ma-2018 pakaitwa sarudzo dzatinofungidzira isusu kuti hurumende iripo yavamunangagwa haina kukunda musarudzo yakakundwa nemaleaders eopposition vanana Nelson Chamisa asi yakaramba iripo nechisimba saka tinoziva kuti hongu ndiyo iripo asi pamutemo chaiwo haisiriyo inofanira kunge iripo saka zvairipo neizvozvo zvisiri pamutemo zvairi its okay but isusu tiri kuti hatiicherechedzi asi nechinango chekuti iyo ndiyo iripo tichaipa isusu madimands edu kuti kana munhu kuzadzisa zvakadai muvanhu vanofanira kuti varatidzire vanzwisise kutsutsuma kuri muvanhu